zvinhu zvatese kuti hurumende ine maarms ayo akafanana nemamacommissions akafanana naZimbabwe Human Rights Commission vaifanira kuzorisiva macomplaints to further the issue ara ava navo individual and I want to hope vakaenda nemaindividual complaints avo vakakwanisa kuasseswa vachikwanisa kukomba nzetwa after due process has been done. There is a process inotoitwa kana munhu achinga kuwadzwa patsaona dzakafanana izvozvo in public disturbances. Saka zvinotoradzika zvega kuti izvo vazhinji vasina kutevedza maprocesses aya vakanga vachiziva kuti they were on the wrong side of the law.
Vamwe vanoti vakaenda kumapazi ose aya nemakomishen aya asi hapana chabuda.
Hatisati ndaona nemareports akawanda hatatamboona even in the media vanhu vakaenda zveshuwa vachinoclaima kuti ndakazopfugwa except kune vamwe vandakanzwa kuti pane mwe akatawadwa but 20,000 here. I don't think kuti maybe yanga related kunyaya iyoyi yemusuka 1 August 2018. Kana varipo vanhu vakaita seivavo they should have taken it upon themselves without any push kuti vaende kunokomba nzeto. Asi munongoziva zvemuZimbabwe
munorivei apa mungajekesa
hazvishamisi kuti vanhu ava mademonstrations vaise mademonstrations anga akaorganizwa nevamwe mapoka ekumavirira anogona kunge vakaenda vanhu ivava vakanofinanswa nemapoka iwayo vakatopuwa tingoti vakapuwa nemapoka iwayo vakasazoda kuya kuhurumende nekuti vanenge vaite zvavanenge vakapuwa kare